Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kurume 10, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yakagadzirira kuramba ichienderera mberi nenhaurirano nevashandi panyaya yemihoro yavo. World Health Organization inoti vanhu zviuru mazana mashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose kubva zvatanga kupararira mhando yechirwere cheCOVID-19 yeOmicron. MuZimbabwe bazi rezveutano runoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota runoona nezvedzidzo yepasi Dr. Evelyn Glovu vazivisa mumashoko kuvatori venhau kuti varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende vanga vachiramwa mabasa vambomiswa basa kwemwedzi mitatu vasingatambiriswe. Zvichakadaro, gurukota runoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kuramba ichiita nhaurirano nevashandi vayo nenyaya yemari yemihoro. Hurumende yakawedzera vashandi mari nemusi wechipiri mushure mekunge varayiridzi varatidzira zvine mutsindo nyika yose. Mumashoko kuvatori venhau, hurumende yakati mutungamiri wenyika Mbune vaEmerson Mnangagwa ndo vakazopindira kuti vashandi vavedzerwe mari. Asi vashandi vehurumende vakawanda vari kuti pachitariswa mamiriro ezvinhu mari iyi ishoma, nekudaro vamwe vave kuti vachaenderera mberi vachirangwa mabasa, vamwe vachiti vachadzokera kubasa asi vachienderera mberi nehurukuro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata muzvinafundo Mavhima.
VaZulu, nhaurirano dzinofanira kuramba dzichienderera mberi pakati petimu rehurumende netimu revashandi vachionesana, kunyanya vachionesana nyaya dzekuti since hurumende yaisa zvayaisa izvo zvakabva kumutungamiriri wenyika nehurumende, ivo vashandi ngavachidzokerawo kubasa vanosevenza.
Sei zvakakosha kuti vadzokere kubasa panguva ino?
Kuitira kuti remangwana revana vedu rive zvakanaka. Saka ndokurudziro yatinoti vanotungamirira vashandi vanofanira kuti vaise kunyanya kumaticha edu. Chechipiri ndechekuti panofanira kungogara paine kuonesana nyanya tichiinda mberi, nekuti hazvizove zvinhu zvakanaka kuti pazomboita dambudziko iroro rekuti varayiridzi kana vamwe vashandi vehurumende vanomira kuenda kubasa, zvinove zvinokanganisa budiriro yenyika.
Poitwa sei?
Vanhu vanofanira kugara vachikwanisa kutaurira kuitira kuti izvozvo zvisaitika. Saka tine chivimbo chekuti kudairo vhiki iro rino iri hurukuro idzodzo dzinofanira kuendera mberi muNJNC, National Joint Negotiating Council, vachigadzirisa panoda kugadziriswa, vachionesana zvakare kuti zvinogona kuitika ndezvipi, zvisingagoni kuitika ndezvipi. Ma expectations evashandi anofanira kunge ari my expectations anoita kuti nyika irambe yakamira pane zveupfumi pane kuti vanhu vade kudla zvose zviripo nhasi iyo nyika yozosara isina zvinoita kuti ienderere mberi.
Gurukota anoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Ko, vashandi vari kutambira sei kurudziro yehurumende iyi? Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vaudza Blessing Zulu kuti hapana chakaipa.
Saka nyaya iripo ndiyo yekuti chanetsa ndechekuti kune vari kutotadza kuya kubasa izvozvi. Tiri kuona effective date racho ravharanzi March. Isusu taiti isusu fanoona zvamungatiitire kubva iko zvino kusvika March. Saka ipapo ndo pamwe patinetsa. Uye mukatarisa ofa yacho muchaona kuti iofa yakataurwa nehurumende isusu hatisati tadaira pazviri, hatisati tataurawo zvatinofunga pazviri. Saka tiri kuti isusu dai effective date radzoka kuJanuary. Uyezve tiri ipapo zvakare papa effective date ipapo tiri kuti mukutaurwa kwazvakaita zvinoratidza sekuti pane zvakawanda wanda zvataurwa zvekuti tinofanira kuti isusu tipindure.
Poitwa sei?
Saka maparties anofanira kusangana paNGNC. Tasangana paNGNC totaurirana. Isusu sitaura zvatinofunga government, sitaurawo zvainoda nezvainokwanisa, sitaurawo zvatinoda, tozopedzisira tazoti isusu tasvika pokuti pari zvinotambosvika pakadai. Saka iroro danho iroro harisati raitwa. Tiri kutarisira kuti tichagona kusangana kuda kumafriday kana kuti early next.
Asi kavamwe varingoti mari ishoma zvikuru, mai Alexander.
Tinozviziva kuti mari yapiwa massive servants haisi riyo yavanga vakatarisira. Tichitarisa maposition paper atakapinda nawo manegotiations. Asi tiri kuti chidanho chikuru chaitika ndechekuti takutanga kuchitaurirana zvino nyaya yemasalaries acho tichitaura maus dollar. Saka tinodaira kuti tichafamba tichawirirana kuti tichafamba sei yatiroti road map isusu, kuti tichawirirana kuti kubva pano tifanotambira yatapiwa iyoyi icharevhiwiwa muna April here. Tazobva muna April ichazoreviwa rini. Tichifamba tichidaro kusvika tazosvika patinoda kuti tisvike. Saka tichaita step by step.
Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano guru revarairidzi reZimbabwe Teachers Association rakati nhengo dzaro dzichadzokera kubasa kana mari iyi yauya mwedzi unouya uye kana vapiwa zvekufambisa. Blessing abata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure.
Ihurukuro dzemhando ipi dzinoitwa makore mashanu dzisingagumi? Hapana kubasa kwatomhanyira kana mari isati yagadzirwa. Hatina chekutoendesa kubasa kwacho, hatina chekutonodya vana vedu vakwanisa kutoenda kuchikoro. Nyaya dzenhaurirano idzi takaguri tadzichemera kuti ngatitauriranei kubva patakafamba neshoka kubva kwamutare December 2017 tichiti onai varume zvamaita zvekuba mari dzevanhu hazvitendegwi, dzorerai mari pakare, vachitisunga vachitirova zvakadaro. Tikatogara pamahofisi amutuli tichichema kuti gadzirisai nyaya for 5 years massive servants haasi kutambira mari. Izvezvi vochitanga kutiudzwa kuti ngatitende kubasa, vatitauri haasiri here, hakusi kunyengedza pwere here kwavanenge vachitiita. Asi tiri kungoti ngatigadzirisei nekuchimbidza, tipe vanhu mari ma540 vakurumidze kudzokera basa, vanhu vana vatange kudzidza. Hazviite kuti zvikoro zvirambe zvakavhurwa, zvinongovhurwa chete kana vanhu vapiwa maUSD 540 avo.
Zvinhu zvakamira sei muzvikoro pari zvino?
Muzvikoro tiri kunyanya kutenda vabereki vaakuchengetera vana kumba kuti vasauye kusveta misikanzwa kuzvikoro, sezvo kusisina matvarairidzo ariko. Tine vanavo vachiri kuramba vachiuya kuchikoro vachiswera vachitamba, vamwe vachikuvadzana nekuti varayiridzi hakuna chiriko. Ukapinda muzvikoro unogona kuona kuina hedhi kana deputy kana kushaya mumwe wavo zvachose, zvikoro zvakavharwa. Tasvika pekuti hakuna achakwanisa kuramba akanyarara, munhu wese aakutaura kana kumahofisi makuru chaiko, nekuti mari dzacho dzakangofanana dzevarayiridzi nevanoshandisa muministry. Saka izvezvi hakuna kudzidza kuri kuitwa, hakuna maticha ari kuwanikwa muzvikoro, ende vana vaakuitawo vachirega kuuya kuzvikoro.
tirikunzwawo kuti varairidzi vari kutyisidzirwa uyewo tanzwawo gurukota rezvedzidzo richiti vasiri kuenda kumabasa havasi kuzotambiriswa uye vamiswa basa kwemwedzi mitatu. Munoti kudii nezviri kuitika izvi?
Tinoona kuchizira kuri kuita kuchiwedzerwa. Tiri kuona vanhu vamastate agents nevamwe vanhu vezanupf party vanenge vachishushidzira maticha ayo ari kutadza kuenda kumabasa, vachivashushidzira kuti vachavatransfesa muzvikoro. Panguva ino yatiri kutaura tine maticha anokwana 232 vawana mathreats ekudzi vachamanikidzwa kubva pachikoro chavaidzidzisa vachiendeswa pane chimwe. Tine vanokwana 102 vanga vachifonerwa vachinzi vanogona kudzingwa mabasa, vachifonerwa directi pamafoni avo tisingatarise masekuru anongonyorwa ayo atisisaverenge, nekuti tinoziva kuti chatangomirira izvezvi kuona bepa rakanzi 540 yenyu yakuzopinda muakaunti. Mapepa mazhinji ari kunyorwa nehurumende zvichinzi no work no pay. Tiri kusangana nawo, asi isu tiri kuudzawo kuti no pay no work, and taane makore mashanu tisina pay. Ngavachitanga vatibhadhara titange kushanda basa.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaubert Masaraure, vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Bazi reUnited Nations rinoona nezveutano pasi rose, reWorld Health Organization, rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vakafa nechirwere checovid-19 kubva zvakawanikwa mhando itsva yechirwere ichi yeOmicron. Mhando iyi yakatanga kuonekwa nenyanzvi Dr. Sikululile Dube, chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda kuBotswana muna mbudzi gore rapera. Mukuru weWHO vaAbdi Muhammad vachitaura nevatori venhau padande mutande reintaneti vakati pavanhu vakafa zviuru zana kana kuti 100,000 vari muAmerica. Vanhu mamiriyoni zana nemakumi matatu kana kuti 130 million vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira pakatanga kupararira mhando yeOmicron. Pasi rose kwemavhiki mashanu akatevedzana, uwandu hwevanhu vari kufa necovid-19 hwakaderera nezvikamu zvinomwe kubva muzana, uye svondo rapera chete kwakafa vanhu zviuru makumi matanhatu nezvisere kana kuti 68,000. Mukuru weWHO vaTedros Adhanom Ghebreyesus vakayambira vanhu pasi rose kuti vasarivare, nekuti chirwere ichi chichiri kuuraya vanhu vakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Saungweme, vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica.
Problemu yechirwere ichi ndeyekuti pane musiyano pakati pevanhu vanobatwa nacho nevanhu vanofa, nenyaya yekuti manhamba evanhu vanobatwa anowedzera paano anotanga kudzira, kazhinji evanhu vanofa anotanga kuwedzera. Saka even maonero aiita nyanzvi nanamazvikokota vakawanda ekuti chirwere ichi hachiparadzi kana kuuraya semaurayiro aiita dzimwe mhando kana kuti mamwe mavarians acho, it can be mistaken. Kunogona kuona kusiriko.
Tikatarisa ka zviri kuitika muZimbabwe nemuno muAmerica, tiri kuona kuti vari kufa nekubatwa nechirwere ichi tichitarisa uwandu hwavo unenge wati dzikirei, zvinoreva kuti chaakunopera here?
Zvekare iko zvino kuti tisvike pamaconclusions ekuti chirwere ichi chaakupera, hatizivi zvakare kuti tinogona kuwana imwe variant here, and zvakare variant iyoyo inogona kurwarisa vanhu kusvika papi. Asi chikuru chiripo ndechekuti manhambers evanhu vari kubatwa vakabatwa nechirwere ichi ari kuita kuti vanhu vakawanda vave nemasoja anokwanisa kurwisana nacho chirwere ichi pavanozochibata futi panguva inotevera. Saka tingangoti chirwere ichi chiri kuita slowly change from a pandemic to being an endemic disease.
Zvinorevei mukatsanangura?
Kana disease yava endemic, chinenge changowo chirwere chakapararira chinowanikwa chekuti vanhu vanenge vachingorarama vainacho. Ndinofunga kuti ndiyo hope yedu hombe yatinayo. Asi zvekare nyaya yemavaccines yagara iri kungoratidza kuti vanhu vakavhaccinatwa nokubhustiwa vari kurarama zvikuru, vazhinji vacho vanorarama vasingatombonyanyi kurwara.
Muzvinafundo Davidson Saungweme, vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica, vari parunare kuGeorgia kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro, hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19, zvakasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri pazviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevanomwe, kana kuti 5,367. Vanhu zana nemakumi mana vakabatwawo nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu zvine mazana masere nemakumi masere, kana kuti 230,880. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba kekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nezviviri zvine makumi matanhatu nevatatu, kana kuti 4,302,063. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi matatu nechimwe nemazana mashanu nemakumi mana nevapfumbamwe, kana kuti 3,331,549. Vanhu vabayiwa nhomba yetatu vava zviuru zvinomwe nezvina zvine mazana matanhatu nevaviri, kana kuti 74,602. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda. Nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change, kana kuti CCC, shanu dzapiwa mukana wekuti dzitongwe dzichibva kumba pamhosva yadziri kupomerwa yekurova nekubira imwe nhengo yebato iri. Muzvare Tokozile Muchuchuti avanonzi vakaramba kubvisa zita ravo pakukwikwidza musarudzo dzekanzuro muward 4 kumasvingo, sezvo vakanyoresa pamwe neimwe nhengo yebato vaAlec Tabe. Mutori wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzakasungwa nezuro mushure mekunge dzamhangarirwa nekumapurisa naamai Muchuchuti, avo vakaramba kupa mukana mumwe wavo vaAlec Tabe vakadumwa nebato ravo vachiti vakabirirwa. Amai Muchuchuti vanoti pamusoro pekurohwa vakabirwa mari inosvika mazana mana nemakumi mana nemapfumbamo emadhora ekuAmerica. Mutongi wedare Muzvare Grace Tupiri vati nhengo idzi Muzvare Esnard Zishiri, Emma Chiriga, Garikai Mpandawana, Ropafadzo Tabe pamwe naMatthew Giani vadzoke kudare musi wa3 kurume vachibva kuumba. Gweta revashanu ava vaOmen Mafa vekwaMutendi Shumba and Associates vati vashanu ava vari kupomerwa mhosva mbiri dzekutyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act chikamu 89-113.
Vachinziwo nhengo dzikupomedzerwa mhosva yekuti dzakavarova nechitinha dzikavatorera pesi yavo yanga ine mari inosvika iyo 494 $3,000, bond, cellphone yavo uye gwaro ravo rekufambisa repassport. Zvinhu zvakaitika pamasvingo 6 musi wenomination court musi wa26 January 2022. Saka tapinda mudare redzimhosva nhasi tichida sachikumbiro chekuti vatongwa vachibva kumba. Chikumbiro icho chinova chagamuchidzwa nemutongi pamasvingo majustice court. Vakazonzi ivo vadzoke kumadare redzimhosva musi wa3 March, apo vachange vachitongwa nyaya yavo. Mawitness so far ava Muchuchisi ndivo mai Tokozire Muchuchuti vakazvimiririra.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC mumasvingo Muzvare Lima Hachi vapomera bata rinotonga reZANPF mhosva yekupindira munyaya dzavo ichishandisa mutemo kushungurudza nhengo dzavo.
Isu seCCC tinotungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa tikurwadzwa zvikuru nemutemo mashandisirwo avari kuita. Isu tinoti tikanetsana mumba medu ZANPF yotomhanya sunga hama dzedu kusunga vanhu ichiendesa kumakotsi. Ivo zvondorapfuura vakaita maelections avo muprovinsi yekutsvaga vatungamiriri vavo vakarovana. Vanhu hapana kana kunzwa kuti vakasungwa asi mapurisa aiva ivo vangonzwa kuti anetsana vari kumanya kusunga hama dzedu kuendesa kumakotsi. Saka naizvozvo ndokuti mutemo ngaushande zvakafanana.
Studio 7 yataza kunzwa divi reZANPF sezvo nhare yasachigaro yebato iri mumasvingo vaRobson Mavhenyengwa yanga ichiramba. Asi vamavhenyengwa vanogara vachiudza Studio 7 kuti bato ravo rinoremekedza mutemo nerunyararo. Vebato reCCC vanopomera bato reZANPF mhosva yekuita mhirizhonga kunhengo dzavo uye kushandisa mapurisa kusunga nhengo dzavo. CCC inopomera nhengo dzeZANU-PF mhosva yekuponda nhengo yavo vanyachazvambe mawere gore rapera kwaGutu uye mhosva yekupamba imwe nhengo yavo vaJohn Mpanduki kwemazuva maviri kubhikita mwedzi wapera. Zvichakadaro, gweta riri kumirira mhuri yavazhambe vamateni mureri pakusungisa nhengo dzeZANU-PF dzinonzi dzakaponda mumwe wavo vanoti nyaya ichiri kuenderera mberi kunyange mumwe mukuru webato iri vaipomerwa mhosva iyi vaBuster Mafio vakashayika.
Havana kungo pavakaenda kundoripota nyaya yavo pavakanga varoka havana kuripotera munhu wani, vakaripotera vanhu vanga vakati wande vane chitsama vavaiti ndovanga vavarova nedanda apo pavakazwe rakazokonzera kuti vasvike pakushayika kwavakaita. Saka nyaya yedu isu tiri kuramba tichienda mberi nayo nokuti tinoti vanhu vose vakaparticipata imomo, vakaparticipata pakurova vachambe, vanofanira kuti vasungwe. Kana pazoonekwawo kuti Mushakabvu waiva pati yevanhu ivavo kana akafawo paperawo pano pasi kwaari, but kune vanhu vanenge vakasara vanofanira kuti vawanike vachienda kumatare edzimhosva vachindotongwa mhosva yavo, kana vachichenurwa vochenurwa, asi kana vakabatwa nemhosva voita kuti vapuwe mutongo wakaenzanirana navo.
VaMafio ava vakashayika munjodzi yemugwagwa kwacho hambake kwaGutu svondo rapfuura vakavigwa musi wa8 pamasvingo Provincial Heroes Acre mushure mekuita gamba redunhu nehurumende. VaMafio vaimbova kanzura weZANU-PF muwadi 33 kwaGutu uye sachigaro webato iri mudunhu iri mushure mekusiya basa muchiuto gore ra2004 vanonzi ndivo vaitungamirira vechidiki veZANU-PF avo vakabata vazhambe vakavarava zvokuita kafira mberi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti iri kuongorora mhirizhonga yakaitika padare reparamende reCapitol muWashington DC, apo vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vairamba kutambira zvakabuda musarudzo inoti iri kuda kubvunzurudza chimwe chipangamazano chavo vaPeter Navarro, avanonzi vainge vari pane vamwe vaitaura manyepo nezvesarudzo yakakundwa navaJoe Biden. Asi mashoko kuvatori venhau vaNavarro vanoti komiti iyi iri kungotsvaka uta nemugate. Dare reCongress remuAmerica rinoti riri kufambira mberi nebhiri richatemera zvirango vakuru vakuru vehurumende muEthiopia vari kupomerwa mhosva dzekutarisa kuti vanhu vari munyika iyi vapiwe rubatsiro rwemishonga nezvekudya mumatunhu ane hondo. Kushandiswa kwemutemo uchinzi unotarisa kuti munhu abuda mumba maani munyaya dzezvematongerwo enyika inonzi yave kuonekwa zvakare mugadziriro dzesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa musi wa26 Kurume, apo vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vari kunyunyuta kuti vari kurambidzwa nemapurisa kuungana kuti vatsvage rutsigiro, asi vebato riri kutonga veZANU-PF vachibvumidzwa kuita madiro aGeorgina. Bato rinopikisa iri rinoti mutungamiri waro vaNelson Chamisa vakatadziswa nemapurisa kuenda kuvulawayo kunosangana nenhengo dzavo, uye nhengo dzaro dzakasungwa kugweru mushure mekuungana. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakarambidzwawo nemapurisa kuungana muHighfield muHarare pamwe nekwaMutare kuti dziite zvirongwa zvebato radzo. Bato iri rinotiwo nhengo dzaro maguta nemadhorobha akasiyana-siyana dziri kushungurudzwa nemapurisa nekuda kwekuti dzinenge dzakapfeka ruvara rwebato rweyero. Nekune rumwe rutivi, mutungamiri weZANU-PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano uri kunzi neZANU-PF uchange uri mukuru zvisati zvamboonekwa mumusha weEpworth zvisina dambudziko. Izvo zviri kunzi nevanopikisa zviri kupa bato riri kutonga mukana uye kunyima vamwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata meya veHarare vakambomiswa basa uye vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reCCC vaJacob Mafume pamwe nevechidiki vebato reZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaMafume zvavari kunyunyuta nazvo.
Ndo zviri kutishamisa muzvirongwa zviri kuitika kuti mapurisa vari kuita sekuti vava mayuthi erimwe bato, vari kudzingirira vanhu vedu vakapfeka yellow pese pavanoona yangova matiratifange hausi kumbowisisa kuti varoda kuita sei. Kana mati ngatichikambe nei mari dzakapemba, tese tine makandidates, tese tinofanirwa kuhurukura nevanhu tichivataridza zvatakavanakira nezvatakavashatira. Asi ivo vari kurwisana neCCC nepati yedu yeyellow itsva iyi nekungoti ndiya vachamisa. Vana Muonzora vari kutendedzwa kuungana, ZANU-PF iri kutendedzwa kuungana. Isusu toda kuunganidza ruzhinji rwevanhu vobva vaita daka nesu. Tiri kuti zeki kana nguva yemaelections yadaidzirwa, vanhu ngavave nefreedom yokuchetera nekunyenga pfungwa dzevanhu.
Vagakanje, nyaya yatiri kutaura iyo mainzwa nemashoko ataurwa navamafume, pindurai tinzwe.
Handifungoti kune munhu akakwana anorambidza pati isingaexisti kuita hanini. Vanoti vakarambidzwa vanhu vakapfeka yelo vakamhanyiswa, vakanyatsorambidzwa pfupi. Chamisa kwaaida kuenda kubhuruwai kwacho kwaakarambidzwa. Dambudziko revanhu ava nderekuti zvino vakaunganidza vanhu, vanhu vakaregera kuuya, vanongopomera mapurisa. Kana kwanzi kune rali kana kuti public gathering, polisi hairegedze kunge iri panzvimbo. Basa repolisi rainounganira hakusi kusunga vanhu vari kuita rali kuti musakanganiswe, because kune mutemo unorambidza maindividuals kudisrupta public gathering. Zvino because macriminals ka vagara vanongotyora mutemo, pavangoona mupurisa vanotiza. Asi ndianiwo panyika pano angarambidza bato rinonzi CCC kuunganidza vanhu? Zvonzi hanzi munhu akapfeka yelo ari kusungwa. Vakangoona bavha zvayo yakapfekawo yelo yasungwa, yatova nhengo yavo. Chero munhu wemupostori akapfeka gemenzi reyelo atova nhengo yavo. Zvakaoma.
Vamafume,
uyu munhu anogara muZimbabwe hero? Nokuti pose pose togona kunge tichitaura negakanje risingagari muZimbabwe. Nyaya iripo panapa ndiyekuti vachibaya nevamwe vavo vakasungwa mugweru, vanga vari meya vegweru vamapombi vakasungwa mugweru, vakatendeswa kukoti vaita meeting neroad show. Kuhaifiridzi vana vhondo vachidziva vakastopwa vachida kuita meeting. Kwamutare vanhu vakastopwa vachida kuita meeting. Anogoti party haiexisti iyo ichikontesta mumabai election, iyo ine makandidates.
Ndikupei mubvunzo wamafume ipapo kuti imi munenge makumbiro here kana kuzivisa mapurisa kuti muchaungana?
Tinenge tavaudza. Plus futi kana zvazarurwa election period panopera nomination, panenge pakutarisirwa kuti vanhu vanoita madotudo macampaigns, tinoita stakeholders meetings nemapurisa. Tine tsamba dzatinovanyorera tichivaudza kuti tiriita madotudo, tirikuita maroad show, tirikuita marali. Asi unowana vakaungana ipapo vachidzingirira vanhu instead yokunge vachibatsiridza vanhu kuti vaite kodzero dzavo.
Vagakanje, ZANU-PF iri kutya here sarudzo zvinoita kuti imbunyikidze vanopikisa sezviri kutaurwa izvi?
Mukoma, uyu munhu watotaura naye ane confusion. Ari kuti vanhu vakasungirwa kuda kuita rally, ari kuti meeting. Dai agona kunyatsotsanangura kuti vakasungwa vaida kuita meeting, inoti vaidaita rally, because rally nemeeting zvakasiyana. Zvino pamwe pacho ari kumboreplace the word rally with the word meeting. Oconfuse the word meeting na word rally. Anyway, mhinduro yangu inodai mukoma. Kana muchida kuita ungano, mapurisa anotouya panzvimbo. Dambudziko revanhu vana mafume ndere pamuromo, pekuti pavangoona mapurisa vanotukirira. Mupurisa haregedze kuuya pamunoungana, chero vechechi, kuchengetedza imimi muruda kuita musangano. Saka ivo vakangoona mapurisa, nekuti vane mhosva dzekuinisaita, vane mhosva dzakawandisa, vanobva vatovhunduka votiza. ZANU-PF haigone kutya maelections ebato rayakabva kudya muna 2018, rayakadya muna 2013, tikavadya 2008, tikavadya 2002. Vakomana, tozotya CCC, isakadya Smith.
Vamafume, mune matare amuri kutorawo here sebato panyaya iyoyi, kungava kuenda kumatare kana kuenda kuzeki kwacho?
Tichataura nezeki nevakurukuru vezeki kuti mapurisa apinda mudariro, apinda mudariro achitora divi. Ende murume uyu anofanirwa kuziva kuti rally nekumita zvinhu zvakafanana, nokuti parally akaenda kudefinition ecoming together, where people gather, where people meet. Saka kana akabatira chirungu pamusoro, ngaasataridza kusaziva kwake kune vanhu vazhinji. Hapana kana confusion.
Vagakanje, munoti nematanho ari kurongwa kutorwa?
Ndiri kufarira kuti vaakubvuma kuti zeki iri pamutemo, uye zeki yakavimbika, uye zeki yakatwasanuka, uye zeki inofanira kuimbwa nayo. Ndafara zvikuru nemaripotera varoda kuzeki. Ndafara zvekare kuti havasi kuramba kuti sarudzo dziitwe dzichikondaktwa nezeki. Ende vanotori neconfidence yekuti zeki inokwanisa kuita maelections avanohwina ivo. Ndongotarisira kuti patichavadya musi wa26 vasazopomere kuti zeki yariga, nekuti nhasi vatiudza kuti vanovimba nayo.
Vanga vari nhengo yevechidiki mubato reZANU-PF mudunhu reHarare, vaAlex Gakanje. Manzwa zvakare kubva kunengo yeCCC uye vari meya weHarare akambomiswa basa vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at viewwenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 10 kuNhlolanja 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usemise umsebenzi ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezintathu bengaholi.
Ngoba izinto ezifunakalayo eziningi njalo le mali ayikho, ngokunye okuzabangela ukuthi abantwana bahambe bengelanto ezikwanileyo, ngoba kithi ama-day schoolers besingakwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi ngoba indawo idingwa ngama-results.
Abazali abalabantwana abaya kuform 1 bathi babhekane lobunzima ekutholeni indawo. Amalunga eCitizens Coalition for Change amahlanu amiswe enkantolo yemaswinko namuhla akhululwa ngesibambiso sebail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela ekuvulweni kwezikolo ngomvulo sebemiswe umsebenzi okwenyanga ezintathu kungela holo abalitholayo. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngezemfundo yeprimary lesecondary uNkosikazi Evelyn Ndlovu kumbiko awethule namuhla. Uthe njalo ababalisi laba akumelanga baphazamise uphenyo oluza kwenziwa nguhulumende phezu kwalolu daba. Ababalisi abanengi kabayi emsebenzini ngoba besithe kumele bengezelelwe iholo. Lanxa abanye bamukele ukukhwezelwa kwabo iholo leli ngeselinganiso samachumi amabili ekhulwini, abanye balokhe bengayi emsebenzini besithi incane kakhulu limali. Kusenjalo abazali abalabantwana abaya kuform 1 bakhala ngobunzima abahlangana labo ekudingeni indawo. Kubika ubathabile Masuku.
Ugatsha lwezemfundo luthi uhlelo lokupha abafundi indawo zika form 1 luqhubeka kakuhle njalo izifundo kumele ziqale ngomvulo ozayo mhla ka 14 Nhlolanja. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi amalungiselelo abazavula ezikolo ngomvulo ahamba kuhle.
The enrollment for Form 1 is going on well, and we expect them to start school next week on Monday. Day scholars are being enrolled as well as board exams.
Ukulungiselela kokuvulwa kwezikolo abaqala uForm 1 kuqhubeka kuhle. Sikhangelele ukuba bayaqala ngomvulo bonke abafunda behamba nsuku zonke kanye labahlala khona.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena olomntwana oyaqala uForm 1 uthi isikhathi sibe silutshwane ukuthi balungiselele.
Ngoba izinto ezifunakalayo ziningi njalo le mali ayikho, ngokunye okuzabangela ukuthi abantwana bahambe bengelanto ezikwanileyo, ngoba kithi ama-day schoolers besingakwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi ngoba indawo idingwa ngama-results.
Unkosikazi Thandeka Nsingo, omunye wabazali, uthi isimanga yokuthi bayajujumezelwa ukudinga indawo khona kungela ababalisi ezikolo.
kusizwisa ubuhlungu ukuthi uhulumende kalanembezi ischool fees uyasifuna ukuthi ubambise indawo kodwa ababalisi abekho esikolo kathesi nxa sikhangele asikwazi ukuthi bazafunda kumbe we are just donating imali ezikolo lakuhulumende.
Umnumzana Ikhaw Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo, uthi iholo elikhulunywayo elibikwa lingezelele liyinhlekisa.
I-20% imali elutshwana kakhulu kukhangelwe umholo onalo utitsha awuholayo kathesi. 20% vele kuyafana lokuthi i-government ayenzanga lutho. Ngenxa yalokho kunzima ukuthi abantu bangakhuthazwa ukuthi babuyele emsebenzini. Kholo futhi kuthiwa abantu bazathenga izimoto. Imali yakhona yena leyivele siyiholayo ayisoze yenelise ukuthi umuntu ayiraise enough ukuthi athenge imoto. Kwesinye isikhathi ngapha igovernment iye ebambe imali ukuthi abantu bathole imali zokusebenzisa, ibe sisithi inike i-facility zokuthi basebenzise bazi-improve. Akula kuzi-improve umuntu azakwenza ngemota angasoze ayithenge ngoba igovernment ibambile imali abantu bengenelisi ukuthi bathenge imali. As long as abantu behola amabhondi besiyathenga ama-US dollar ngawo, kwenza ukuthi vele kube nzima ukuthi benelise ukuthi benze izinto abafuna ukuzenza.
Umnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi ababalisi lokhe bezihlalele emakhaya abo.
Kuyasethusa ukuthi uhulumende alethe, njengoba sesibonile umbiko wakhe, sisaxoxisana lamalunga ethu ukuthi sizwe ukuthi bathini bona ngayo njengoba kuyibe sibamele. Kodwa-ke okukhona okumqoka, ababalisi kabenelisi kuye emsebenelisi ukufundisa belambile, kabenelisi ukuhamba begqoke impahla ezidabukileyo. Ngokunjalo ababalisi lokhu belapha abahlala khona bazaze baye ezikolweni nxa uhulumende sebanikeze imali ethengayo.
Abenhlanganiso emele abaphathi bezikolo eZimbabwe National Union of School Heads bakhiphe umbiko besala ukwamukela imali eyengezwe ngumphathi wogatsha lwezemali usikhwicamfundo Mthuli Ncube. Inhlanganiso le isikhuthaze umqhatshi wabo ukuba atshengise ukuzimisela ngokukhangela izikhalazo abalazo. Kumbiko lo, abaphathi bezikolo bakubeke sobala ukuba akula nguquko ekhona mayelana lokubuyela emsebenzini ngaphandle kokuba iholo labo libuyiselwe lapho elalikhona ngomnyaka ka-2018 lamadola amakhulu amahlanu lamashumi amane emali yeMelika, i-$540. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwicamfundo Paul Mavima yehlule ngoba echaze ukuba usemhlanganweni ngenelisi ukuphendula imibuzo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amahlanu amiswe emthethwandaba kamantshi emasingo namuhla esetheswa icala lokutshaya omunye wawo. Unkosikazi Thokozile Mutshutshuti ongomunye wabazamela leli bandla ku-Ward 4 kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Abahlanu laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail, kubika umlondolozi Ndlovu.
Abahlanu laba u-Esnat Zishiri, eMachirika, Karika Impandawana, Ropafadzo Tabe, Lometsu Giyani, bamangalelwe emapholiseni unkosikazi Mutshutshuti, bahle babotshwa izolo. Unkosikazi Mutshutshuti uthi phezu kokutshaywa watshontshelwa imali efika amadola afika phose amahlanu emelika, $449. Umantshi Grace Tupiri weMasingo wethule isinqumo sokuthi amalunga awe-CC lawa avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail njalo baphenduke mhlaka 3 Mbimbitho edale. Igqwetha labo umnumzana Owen Mafa owenkampani yakomutendi Shumba and Associates uthi abahlanu laba bethethwa amacala amabili okwephula umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act isigaba 89 lesigaba 113.
Zveshuwa ndini gweta rangarichimirira nhengo ze-CCC, Citizens Coalition for Change, ze-Ward 4 kumasvingo Eben.
liqiniso ukuba yimi engimela abantu laba bebandla le-CCC kuward 4 edolobheni leMasingo bakhangelane lokwephula umthetho wokutshaya umuntu lokutshaya umuntu obamangaleleyo laye ulilunga lebandla leli.
Uqhubeke esithi abahlanu laba baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC eMasingo unkosikazi Lima Hachi wethese ibandla le-ZANU-PF icala lokuphendulela udaba lolu isebenzisa umthetho ukuhlukumeza amalunga ebandla lakhe. Imizamo yokukhulumisana labecele le-ZANU-PF yehlule ngoba ucingo lomphathintambo webandla leli eMasingo umnumzana Robson Mavenyengwa belusala ukungena lembiko ethunyelwe kumakhala ekhukhwini enkundleni eWhatsApp ibingaphendulwa. Kodwa umnumzana Mavengwa uhlala etshela intatheli izindaba ukuba ibandla lakhe liqakathekisa umthetho welizwe ngalilani lokwenzakala kumabandla aphikisayo. Abebandla le-CCC bethesa ibandla le-ZANU-PF icala lokubangela udlakela lokusebenzisa amapholisa ukubabopha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempila kahle luthi akekho obhubhileyo nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa luthi kutholakale abedlula ikhulu 140 belomkhuhlane lo. Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane eyakuqala sebesedlula izigidi ezine 4.3 million. Asebehlatshwe esibili baphezu kwezigidi ezintathu 3.3 million. Asebehlatshwe esithathu bona bedlula inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 74,602. Uhulumende usevumele ikhansili yakobulawayo ukuthi yethule uluhlu lwendleko zayo ibhajethi yalonyaka eyamadola eZimbabwe edlula kancane amabhiliyoni angamashumi amabili 23.8 billion. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngebhajethi yakobulawayo zisithi sezizaphila nzima okudlulisileyo ngoba zingasoze zenelise indleko yokubhadalela imithelo yemisebenzi kamanisipala egoqela eyamanzi. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi ukukhuphuka kwemithelo kakhansili kuzabaphilisa nzima.
Ukubonile sibili ukuthi ibhajethi kasithi kansili wakobulawayo been approved uhulumende ukubana i-increase i-150% eza affecta izakhamizi nabahlali, okutsho ukubana ama-rates will be increased i-150%. Lokhu kuyabonisa ukubana uhulumende kasinakekeli thina njengezakhamizi zakobulawayo labahlali kasibakasodolobha ngoba impilo iqhubeka isiba nzima, izinzuke ziyakhwela kodwa imiholo yabantu ayingezeki.
Ilunga lezakhamizi eyeBulawayo Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi bona babevele bengayamukelanga ingakayi lakuhulumende libudget.
Ayisibonile i-budget le-approval yakhona ephumileyo kodwa sikwazi thina njengezakhamuzi izilethwe yithi sasingayamukelanga. Silezinto eziningi ezingasuthisekiyo. Lokhu kuhlu ngoba indlela ekukhwezwe ngayo kanti-ke nomumo umnotho welizwe kawumuhle.
Isikhulumi se-council yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi bakhuphule inhlawulo yemithelo eminingi ngenxa yokuqansa kwembadalo yezinto ezithile okwengeze indleko ze-council.
Uma sikhangela ibhajethi ka-2022 siyananzelela ukuthi idolobho lakobulawayo la afekthwa ngezizathu ezithile ukuthi izinto zikhuphuke. Okwakuqala siyakhangela ukuthi ngalesi sikhathi esiphila ngaso kule COVID-19, singathi i-COVID-19 pandemic also had a negative impact ekusebenzeni kwe-council, ikakhulu lezi mali zethu zayehla. Zase sikhangela futhi i-exchange rate lapho esabona khona ukuthi idola yethu uma silinganisa lamanye ama-currencies yayehla. njalo siyananzelela ukuthi nxa sikhangela i-exchange rate ama-suppliers kumbe laba esithenga khona impahla abaningi bayaprize ama-products abo nge-rate esetshenziswayo kumkambo omnyama kumbe i-black market rate.
Imithelo iyaqansa ngamakhulu amane lengxenye ekhulwini 150%, kuthi indawo zikakhansili ezisetshenziswa nguZulu zona zizaqansa ngamakhulu amabili lengxenye ekhulwini 250%. Inhlabathi ethengiswa yikhansili iyakhuphuka ngamakhulu ayisithupha ekhulwini 600%, osekuchiye uZulu ekhathazekile ethi ukuqansa kwemithelo yekhansili kuzabaphilisa nzima ngoba awusahambelani lenzo Zuzo. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
I-commission ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi ihlanganele iziphathamandla zezigodlo zakwamanye amazwe eziseHarare namuhla izichasisela ngamalungiselelo okhetho oluzayo olwama-by-elections. Kasenelisanga ukuthola ulwazi lokuhlafunwe kulomhlangano ngesikhathi sisiya emoyeni. Lekomishini ithi njalo namuhla iqinise inhlelo zokufundisa abantwana besikolo ngalolu hlelo ngendlela yokubakhuthaza ukuthi bavote. Kusenjalo unkosazana Visitor Ndebele, omunye ozancintisa kukhetho lwamakhansila enjube kobulawayo kuward 12, engowebandla le-MDC Alliance, usichazisela ngamalungiselelo akhe.
Ngiyabonga mama, mina nguVisitor Ndebele, ngihlala kuward 12 lapho engikontesta khona as ukhansila. Ngeke ze ngitsho angaqalisi kodwa kungena kuground, kodwa okukhona vele nxa ngiyakhangela phakathi nakwezakhamizi, ngokuthi mina vele ngisebenza phakathi kwezakhamizi, ngiphakathi nako ikakhulu egrupini yabomama. Lapho engikhona ngibambe isayidi lokuba ngusekretari kukhitshi labomama. Omama bonke bayangithembisa ukubana balami kulolu khetho, ingazo oluningi ngoba angikaqalisi ukungena, ngisazama ukulungiselela. Siyazi ukubona ma usiya kukhetho uhlangana lokuningi, siyazi luyalungiselelwa kakhulu ukubana uyenze lokhu lalokhuya. Okwakhathesi bengakaqalisi, kodwa umphakathi walapho engikhona bayangamukela ngingakangeni lakibo. Abanye bayangilanda bangitshela ukubana silawe, ngingazi ukubana baleqiniso okungakanani khona lapho.
Kahle kahle kuyini okhangelele ukuthi kungabe kuhlupha njalo kufuna ukulungiswa, njalo kuzabalula yini?
Ikakhulu mina belesifiso sokuncedisana labantu abasebekhulile ukuthi bancediswe kakhulu, ngoba kulezi nsuku sikukhangele ukubana kulobuzima obungakanani ebantwini abadala. Kunzima kithi abatsha, kodwa ebantwini abadala kuba nzima kakhulu, ngoba baningi abantu abakhulileyo kuleyana indawo abadinga ukuncediswa kakhulu ekuphileni okungokwabo. Angeke ngitsho ukubana kulula, ngoba siyazi le nto ukubana libhora. Kumele nxa ungumuntu uphakathina komjaho ofana lalo, ube ufake izipesi ezimbili, you win or you lose. Yikho kukhona engilakho okwamanje ukubana yikho kumele ukuthi ngibhekane lapho. Kodwa yebo, sengingazitshela ukubana ngizawina, ucina ungasawinanga, kodwa ngithiye izipesi ezimbili ekusebenzeni kwami phansi. Kodwa ngokuthembisa kwabantu ngingazinika isibindi ukubana izanqoba. Okunye sikhangela nalezi ndawo zakhona phana eziningi, kulezi ndawo laphana nxa ngabe uNkulunkulu engiphile, kulezi ndawo ezidingakala ama-toilets, ezinathelwa amatshwala, zidingakala ama-toilet, ngoba siyakhangela ama-vendors especially indawo zemagrosa bayabehleli phandle, kuthanjiselwa phandle. So kuthanjiselwa lokhana siyakubona ukusuka kugcina sokusiba ngama-bacteria ekudleni esikudlayo thina. Sibe kubana sicele yona i-government ngokwayo ukubana isincedise ezindaweni ezinjalo kuzuzakala ama-toilet, ukuze singatholanile lama-bacteria asuka ezindaweni ezifana lezi lama-bottle store lapho kunathela khona abantu, ufica bephonguchema ubesithambisela yonke indawo. Yikho engakuphendula ngayo, engakukhuluma mama ekugcineni, yikho khona lokho.
Lo ngunkosazana Fizita Ndebele omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela uward 12 eNjube kobulawayo. I-Studio 7 isikhulume labanye abesifazana ababili abazancintisana lonkosikazi Ndebele abathi unkosikazi Lilian Mlilo owebandla le-Citizens Coalition for Change kanye lonkosazana Esnat Khumalo owebandla le-Republican Party of Zimbabwe. Kulife Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulungiselela ukhetho lwama-by elections. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele-Britane lithi kumele ele-Russia likhulumisane labanye amazwe kulungiswe konke okulihluphayo hathi ukuthi lihlasele ilizwe le-Ukraine. Lithi inhlanganiso ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO izimisele ukuvikela ele-Ukraine lingahlaselwa ngele-Russia. Unkosikazi Liz Truss, umabhalane omkhulu wakwele-Britane okhokhela uhlangothi olubona ngokudlelana namanye amazwe, uthi wenze umhlangano namhlanje lomnumzana Sergey Lavrov wakole Russia bakhulumisana ngodaba lolu. Benze lokhu ngesikhathi ele-Russia lizilolonga kwele-Belarus lapho elisebenzisa khona imibhobho emikhulu lilungiselela ukuba lingahlasela ele-Ukraine. Lokhu kubikwa i-Associated Press. I-Reuters News Agency ibika ukuba inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, i-World Health Organization, ithi amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika azama ngamandla wonke ukulwisana negciwane le-COVID-19. Ukukhela i-WHO kuzwekazi le-Afrika, unkosikazi Mashidiso Moeti uthi sebefunde okuningi abantu kuzwekazi le-Afrika ngomkhuhlane we-COVID-19. Ngakho-ke uthi kuyiwa phambili bazakwenza okungcono ekuvimbeni ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uthi sekule mikhakha eminingi egciwane le-COVID-19 siyaqhamuka kuzwekazi le-Afrika.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuthi liyehluleka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka-26 ngenyanga ezayo ngoba amapholisa ebopha abasekeli balo njalo ebalisa ukwenza imihlangano. Lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waliswe ukuya kwenza umhlangano kobulawayo njalo abanye abasekeli balo babotshiwe endaweni esifana leGweru esetheswa icala lokwenza imbuthano yokukhankasela ukhetho engelamvumo yamapholisa. Abebandla likaChamisa bathi amalunga abo abotshelwa njalo ukugqoka imvunulo yebandla elombala olithanga. Kodwa athi abeZANU-PF kabahlutshwa ngamapholisa. Umkhokheli weZANU-PF uMongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza owakhe umhlangano e-Epworth ngempelasonto. Sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma endawonye loncintisa ukuba ngukhansila webandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo eZimbabwe kuyadanisa kakhulu ngoba leli bandla lizithi liyabusa leli likaMnangagwa leli ekuthiwa iZANU-PF. Lithi liyabusa lilosekelo kodwa liyavimba amanye amabandla, ikakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi-ke lenze imihlangano, lenze ama-activities alo, lingene ebantwini likhankase. Liyavinjelwa, liyanqabelwa, kodwa-ke eleZANU-PF ibandla silibona likhululekile. iZANU-PF lite yabo Monzora siyibona ikhululekile. kuhinjwa kuphela ibandla likhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa le-Season Coalition for Change. Kodwa-ke ngezinye indlela bangabe bekwenza besithi bayamnqabela, kodwa-ke yikumkhankasela khona lokho. Abantu bakunanzelela konke okwenzakalayo. 2023 abantu bazakhuluma ebhalothini-ke uzangena kaChamisa-ke obakwenzayo kuzama ukumvimba-ke soze kusize lo.
Babuchuma nansi indaba kuthiwa amapholisa asekela ibandla lenu leZANU-PF.
Okokuqala emvunubana sikufake sobala yikuthi indawo lendawo zonke kulomthetho okhona omele ulandelwe. Indaba zembusazwe lezi indaba zamaphathi kuyazakala ukubana nxa ufuna ukwenza imikhankaso nemihlangano le ethize uyayenzela kwanota khona udinga i-clearance emapolice and the local police station lapho uyabe ufuna ukwenzela khona umcimbi wakona lowo ufuna ukuwenza. Thina njengeZANU-P F asikaze sikweqe khonokho ngoba mhlawumbe siyibandlela ibusayo. Hhayi, nxa sifike esigabeni size sifike ku-local police station siyobika ubana bakithi sicela imvumo sifuna ukungena lapha silo mkhankaso kumbe silo mhlangano kumbe sile dili kumbe kwini uyabe kukhona kodwa siyabika. Lokwana kwenzela khona amapholisa labo bebekwazi ubana hhayi esigabeni sabo esithize kulabantu abathize abazabe senza into ebefuna ukwenze naleyo. Khona kwana kuncedisa ku-security sector ukwenzela khona noma kulento engafuna ukuvuka bavele babe sebeqaphele kudala bekwazi khona siphakathi siyasebenza siyenza into esiyenzayo phakathi khona pha.
Naso babundlovu lina liyabhudlukela kuphela yini kaliwazisa amapholisa?
Amapholisa siyawazisa ngokomthetho uthi kumele siwazise amapholisa, kodwa kabalalungelo-ke ukuthi bayale ukuthi mhlangano yenzi okwabe yikwaziswa ukuthi kulo mhlangano othile kumele wenzakale. Kasiyenzi mhlangano singabazisanga, siyabazisa ukuthi kuzaba lo mhlangano nje. Kathesi amapholisa ayakwazi ukuthi isikhathi sokukhampenela ama-by-election nxa bebona abantu bebhoda befaka ama-posters bengena dodo becela-ke usekelwe-ke ebantwini akudingakali ukuthi kuzeku-aplayelwe lokho kutshelwa amapholisa. Into evelisa zakale yenzakalayo, kodwa-ke nxa sizaba lo mhlangano ozaba ku-public place amapholisa siyawazisa. Esikhathini esiningi ajayele ukuthi ayale nxa-ke umhlangano lowo wenziwa ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa. La amanye amabandla iZANU-P F labazawa beZANU-P F bavunyelwa sibabona nje besenza abakufisa kuwenza loba yisiphi isikhathi, kodwa thina-ke siyabe sifakile i-application-ke amapholisa angasivumeli ukuthi senze lowo mhlangano. So yikho siyabona ukuthi hhayi kule-selective application of justice elizweni lele leZimbabwe. Kodwa-ke hhayi kuthiwa selidumele emansumpeni mbe kuthiwa ingungu akhala kakhulu-ke iyabe siza dabuka. Sibona ngani ngo-2023 izadabuka ingungu le sikhala kakhulu.
Ye, naso babuchuma kuthiwa ngo-2023 kalidobhi lutho la kuma-by-elections la abuyayo ngenyanga ezayo bayakhuluma ubaba uNdlovu bathi kalisoze lithole lutho.
Esikhalangeni bathi kona topela tobona. Ngapha kithi esiDebeleni bathi kona hayi hamba juba bazokuchutha phambili. Okusalayo u-26 manje seseduze uyafika, njalo okusalayo u-2023 laye seseduze futhi uyafika. Sizabafundisa-ke abajaha lawa ukuthi heyi iZANU-P F yiphathi endulo, iphathi e-revolution, iphathi ongasuke pho kuyidla nje ngokubona ama-Twitter emaningi usibona kuthi hhayi vele sesishaye kwadlula. Le ingungu leyi angazi isigogo sakhona isigogo senyamazana bani, ayidabuke ngitho yakhale khale kakhulu sikhalakhala sibi kakhulu bonanto izadabuka. But uzabona phela iloku ihamba phela kudukudu kudukudu avela sipheli moya bani ubona sambeni sibona.
Baba Ndlovu, siyazi ukuthi uyancintisa lawe kukhetho lwamakhansila koBulawayo. Uhamba njani umkhankaso njalo, kuyini okuthembisa abantu abazavota?
Umkhankaso wethu-ke kwa-8 koBulawayo hayi uhamba kuhle. Sikhuluma kunje nje siyabhoda sifaka ama-posters-ke kwa-8 ngubo yenjamzilikazi Stone Groove le-Barberfield. Nge-Saturday sizenza i-official launch ye-campaign emagrounding ngengubo yenja e-bus stop nxa usanda kudlula evali khona phana longuluveverot.
Baba Chuma,
ngizwe umalume wami lapha esithi uyakhankasela aba ngukhansela njalo bayalotsha ngeSaturday. Bekufuthi ngizwe ukuthi kanti malume kuyabe kule nyama yina sengikhala ukuwosa vele funa ukubuya kwabantu bakhokhoizowosa lawo. Kanti mna ngigqoke yami iligali epheleleyo sibili eleZANU-P F uniyiqetanyana le nyama lami ngizilele ngishaye phansi malume.
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PAF ubexoxa endawonye lonxintisa kukhetho lwamakhansila kobulawayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Edwin Ndlovu. Kwanele likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30 yimi uNtungabili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.